mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 27 2019 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa pafacebook page yedu izvozvi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi bato remdc rinotungamirirwa navanelson chamisa rinotarisira kubudisa mavhotero akaitwa nevanhu pacongress mangwanani anhasi mutumbi wavadhumiso dhavengwa unotarisirwa kusvika mubhulawayo mangwanani ano hurumende inokurudzira vanhu nemakambani kushandisa magetsi zvishoma tichanzwa zvekutaurwa nemi vateereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mutauriri webato remdc vaudza kuti studio 7 kuti kongiresi yavo yakafamba zvakanaka kunze kwokunonetswa kwekuvhota kwakakonzerwa nekushayikwa kwemagetsi nezuromanheru tabata vamafume kuti tunze mamiriro akaita zvinhu
pari zvino tiri kuvhota magetsi adzoka vanhu vari kuvhota murunyararo maprovinces mazhinji avhota kwaari kupedzisa masvingo nemidlands tinoona sekuti ndoo yekupedzisira vachipedza kuvhota ivava nemashonaland central tinenge tapedza maprovinces ese tiri kupambeitavo humara patsetete hwekuti magetsi anga amboinda asi magetsi adzoka taramba yedu tichivhota vachishandisa malights emota nekushandisa malights emagenerator atatawana aripo saka tinovimba kuti zvitange zvichifamba
asi pari zvino chamapedza kuita chii
pari zvino chatapedza kuita ndechekuti takaita mathematic committees akaita maresolution pakaitika mayouth assembly elections sarudzo remayouth rakapera utungamiri hwacho hwatovapo vavo base tole ndoo vava mukuru wemayouth tava kupedzisa nyaya yemaresolutions akaitwa nezuro manheru atanga achiverengwa after mathematic committees yakabudirira zvikuru pari zvino patasvika chasara mavhoti emadzimai nevemain wing kuti ange achipera obva aannounswa mamwe ese maprosta asati apera kusarudzwa ndo ari kuvhoterwa izvozvi
munotarisira kuti mungapedza zvarini
tichapedza kuvhota ndofunga kwasara about 40 minutes or 1 hour kuti kuvhota kupere kuchingopera kuvhota kwakuita verification nekuchitanga kuverenga saka tinotarisira kuti nyaya yekuverenga neverification inenge yapera kuma maybe tingati kuma 10, 11, 12
mutauriri webato remdc vajacob mafume vari parunhare kugweru nestudio 7 mutumbi wavadhumiso dhavengwa avo vakashaya nemusi wechina unotarisirwa kusvika mubhulawayo nenguva dzekuma 10 makuseni ano vadhavengwa avo vakashaya nechina vakaitwa gamba renyika asi hama dzavo dzakazivisa hurumende kuti vadhavengwa vakati vanoda kuchengeterwa kumusha kwavo kuumguza nyanzvi mune zvematongero enyika vajoe mabhenge vaudza studio 7 kuti vanhu vazhinji havachadi zvokuradzikwa pahiros eka nekuti pakaiswa vanhu vasingakodzeri uye panoshandiswa kutuka nekushora vanhu pachinhambo chekutaura nezvemufi anenge akaunganirwa
vadhumiso dhavengwa havafaniri kuita zvekuti pane machindarume ne vamwe vanogara vo vachi igamba renyika nekuti igaro ziva kuti igamba renyika hakufani kuita vamwe vanhu vanonoungana vanoungana vofunga kuti ivo ndivo vane chikwanisiro chega chekuti vagone kutaurira kuti uyu igamba renyika nekuti zvinotora nyika yese zvinotora maziso ese kuti vanhu vaone kuti kana tichitarisa nyaya dzekuti uyu wakarwira hondo yerusununguko here vadhumiso dhamengwa vanokwana kana tichitarisira kuti munhu waida nyika yake here wakaitira nyika yake zvakanaka here mukati mekurarama kwake vadhumiso dhamengwa vanokwana zvese zvinotarisirwa kunzi munhu anga achinzi igamba renyika inyanzvi munhu anozikanwa zvepamusorosoro nemabasa akanaka akaitira nyika yake vadhumiso dhavengwa vanokwana saka hazvifaniri kushamisa kuti vadhumiso dhavengwa vaitwa gamba renyika nekuti mumeso enyika mumeso yevazhinji vepasi rose vanovaziva kubva nguva yavo yehondo vari komanda kusvikira muzipura kusvikira nguva yavo vachizenge vachimboitawo gurukota muhurumende nemabasa akawanda vakazenge vaakuita anosanganisa kumira neruzhinji varivo nhengo yezapo vachipikisa vachiti munyika muitwe utongi hwejekerere vadhumiso dhavengwa vanokodzera chose kuti vange vachinzi igamba renyika saka hazvingange zvichishamisa izvi
tinonzwa zvakare kuti vanenge vakatiwo havasi kuda kuradzikwa paHeroes Acre sei vanhu vazhinji vava kutanga kuratidza kuti havarambi havo ugamba asi havadi kuenda paHeroes Acre chikonzero chacho mungati chii
samaonero angu inini vahwande mukufamba kwemakore iko zvinoizvi taakusvika makore tasvitsa makore makumi matatu namapfumbamwe taakuda kutosvitsa makore makumi mana nyika yawana kuzvitonga kuzere mukutanga kwazvo mukuvakwa kwayo nyika mukuvakwa kwayo nzvimbo iyoyi inorigwa magamba inzvimbo yaitarisirwa kuti ichange iine chiremerera inzvimbo yaitarisirwa kuti ichange ichichengetedzwa pachitoso painge pachiradzikwa vanhu vanga vachitarisirwa kunzi vanga vachimiririra zvakanaka zvose zvenyika asi tinoona kuti kunyanya nyanya munguva yainge ina vamugabe vari panyanga vachitonga Heroes Acre yakatanga kungonzi vanhu vanoradzikwapo vanhu vanenge vasarudzwa nemusangano wezanu PF vamwe vacho vaisadzikwapo nyika yaiona kuti asi ava vaisakodzera idzi imbavha ava makoronyera ava havaimbokodzera zvachose kuti vanzi zvavakaitira nyika vanganzi ngavaradzikwe ipapapo saka vazhinji vamunoona vakafanana navadhavengwa vanenge vatotaura kare kuti ndikange ndazopiwa ruremekedzo rwegamba yenyika rwavanenge vaitoziva kuti ruremekedzo rwavanokodzera ini ndiradzikei zvangu kumusha kwangu nekuti ndoda kuti ndinge ndakazorora ndisina kunge ndakazorora pakati pamakororo chimwe chikonzero zvevahwande yave nyaya yekuti mukatarisa mumakore ekumashure uku nzvimbo iyi yakazova nzvimbo inenge yaitsverutswa chose nekuti pachinhambo chekunge pachirigwa magamba pachitsanangurwa yatingati history yatingati mashandiro akaita munhu achiri mupenyu yakava nzvimbo yekuti vainge vachitaura ipapo vainyanya kusanganisira vamugabe yaive nzvimbo yekusomora yaive nzvimbo yekutsverutsa yaive nzvimbo yekutukirira paitukirirwa vamwewo vanenge vari zvizvarwa zvemuzimbabwe potukirirwa vatungamiriri venyika dzekure saka yakava nzvimbo yakareruka yakava nzvimbo yakatsveruka
nyanzvi mune zvematongero enyika vajoe mabhenge vari parunhare muHarare nestudio 7 gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vafortune chasi vari kukurudzira vanhu kuti vachengetedze magetsi mashoma aripo uye kuti vamakambani makuru vashandisewo magetsi ezuva kana kuti solar izvi zvinotevera kudzimwa zvakanyanya kwemagetsi munyika ngatinzwei hurukuro yaitwa navachasi naBlessing Zulu westudio 7
chokutanga ndechekuti ndoda kuti ruzhinji rwezimbabwe ruzive kuti tine dambudziko remvura yaderera kana kudzika kukariba zvaakunzi izvo yapa 32% tikangoti zvidimbu makumi matatu nezviviri kubva muzana saka mvura yadzika chaizvo magetsi anogadzirwa nemvura inenge ichidonha ichibva pamusoro ine simba yes, no, yes, in June prayer, you know, so no tender it as yes, not my turbine to take a dream again. Saka could be Kakaitam for rain. Walk out, I see Sina Simba. Rekutinge chinyatso tenderedza tuwane magetsi atinoda. Izvi zvakureva kuti isu semhuri yeZimbabwe pamashandisiro atinenge tichiita magetsi taakufanira kuti tione shanduko. Nyaya yekuti mudzimba magetsi anenge akabatidzwa malaita akabatidzwa zvese zvinhu zvakangobatidzwa nguva iyoyo nguva yatiri haisi kuda izvozvo. Saka nivatoisa chikumbiro ipo pano nesimukumuri yedu yeZimbabwe kuti ngatichengetedze magetsi kunyanya pausiku chiri kukonzera load shedding ndechokuti magetsi edu anoshandiswa akawanda zvikuru vanhu vabva kumabasa kwakubikwa kwakuonekwa matv magetsi ese akabatidzwa mumba vamwe vari pamanhingi vari kuchaja mafoni zvakangodaro zvakadaro saka ndoo zvinoita kuti vezvese vazenge vakutotore matanho ekuti magetsi ari kunyanya kushandiswa usiku aya ndo ari kunyanya kutipedzera magetsi saka votora matanho eload shedding. Load shedding chinhu chatisingadi.
Zvii zvamuri kuedza kugadzirisa apa?
Saka inini segurukota rinoona nezvemagetsi ndirikutarisa kuti pari zvino tofanira kuti titaure nedzimwe nyika dziri panhomboti dzinotipawo magetsi kunyanya kueskom nekuhcb kukaborambasa kumozambique kuti vange vachitipawo magetsi. Izvi zvino zvagara zvichingoitwa togara tichibatsirana asi isusu tafanira kuti tichitora matanho totarisa zvipatara. Ndakamboda nyaya yekunzi kubhindura vanga vabatwa neload shedding iyo chipatara chisina kumira zvakanaka saka inini ndiri kutarisa kuti tinge tichiisa masola muzvipatara zvese. Izvi zvinotidzikisira mari yatinoshandisa tichitenga magetsi. Totarisawo zvakare makambani ari mumaindastry ndichaitwa misangano nawo ndichivakumbira kuti vatarise kuti vangaisawo masola here. Muti vamwe vane majenareta saka tinoda kukurudzira izvozvo.
Gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zvirumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya pamusoro paVanelson Chamisa avo vanonzi vakati vachamanikidza mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuita hurukuro navo. MuDaily News mekare mune nyaya pamusoro pechirwere chemanyoka icho chinonzi chabata vanhu vazhinji muBinga. MuHerald mune nyaya pamusoro pokuitwa gamba renyika kwavaDumiso Davengwa. MuHerald mekare mutauriri weparamende vaJacob Mugenda vanoshora zvikuru makurukota ehurumende navatevedzeri vavo vanonzi havasi kupinda muparamende kunopindura mibvunzo sezvavanofanirwa kuitwa. MuZimbabwe Mail mune nyaya pamusoro pevatsigiri vavaEmmerson Mnangagwa vari kuyambira vatsigiri vavaConstantine Chiwenga nevamwe mumauto kuti vasambofunga zvekupidigura hurumende yavaMnangagwa. Chikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Manhero akanaka vashamari veStudio 7 na vose vari kuteerera nesu tiri pano pamwe chete. Tiri kutaura pamusoro penyika yekwedu, panyika yekwedu zveshuwa. Tiri kuzama but hei mamiriro azvaita. Dai president vasina kuti mafuta akwira vachipa matata papa. Achidedzera kunyika yese panoti mafuta apa ndopanoita kuti zvisatogadzikana mune zvakanaka but kana usina njere muono wovangwana ka unongofunzwa zvinenge zvitori right because vanhu president vanenge vanofarira vanhu vanenge vanofarira chikudo chaicha chevana vadiki kuti vakataura zvaanotaura anhu kuti kikikiki kuseka so kutazi kuti zvavaita zvinenge zvisingaiti zvo zvavanenge vachiita zvinenge zviri wese hazvizizivo zvinotarisirwa munhu mukuru saka nhau yepetrol ndoyakaita kuti zvinhu zvese zvitoshata. Zvisiri kuda kwazvo nekuti president vavanenge vasina kudini vakatukwana mwari saka chigaro chavana jeja achia avati zviri chinoshandei vakauya kuno vakazona zvinhu zvanga zviri muchichetera hapana vairohwa vanhu maopposition acho vanga vachitofarira vachitoona kuti zveshuwa munhu ngaagadzwe akadini akazvihwinira zvino zvokwedu zvakatanga kupeita gakava zvikadai zvikadai kutaura zvazvina kugadzikana kuda vaikopawo saizvozvo zvinenge zviti nani asi kudai vari vamwe vamunangagwa vaifanira kungorizaina kuti nini ndazvikonewa vanoremekedzwa vasingamboiti chero muno musouth africa takazviona vatungamiri vamandela akati aiwa ini pandashanda patokwana handichadi nanhasi anguri purezidendi vari pavhu pavari apa kuda zvizvo zvakaita vamugabe chero vamunangagwa vakadero ndoona nyika inoenda kumberi vazhinji vanotozvitamirawo kunyika yekwedu vachitoyemurawo tikatobva matiri mese patadzvariwa africa as a whole tikati pasi rese hapana pasina mwana wezimbabwe titasi kuti takawanda zvisingabviri nenyaya yekuti takangoti parara
makadii mhuri yezimbabwe ini ndonzi Maxius Mango tiri kuno kuchipinge chokwadi vana vabasa varikorera varikorera iye zvino mitengo yakwira zvisingaiti shuga yataku$39 mafuta dai atakumafitanani hazvitombobatsiri mhuri yezimbabwe dai zvaibvira vambopowa vanozvichema ivavo timboona kuti zvinofamba sei nekuti tashupika isu vana vezimbabwe
anhu rakanaka studio 7 ashamarire studio 7 inini ndinoitwa simba rasherambi yavo ende isu tirongochema nenhau yezbc iye inongoramba ichingoda kubhadharwa mari dzemalaisensi ezbc iye ichitunzira nyuzi dzisina kunaka dzisina kumira zvakanaka nyuzi dzavo ndedzezanupf toti isusu otanga kuti panyuzi dzavanonga vapepeta kumusoro kwavo oda kutozotunzira nyuzi dzacho kuti titibhadhare malaisensi nevanonga vachirambawo maallegation yekuti they are in favor of zanupf pakubroadcasta kwavo but ndizvo zviri pachena hakuna chinoda kurambwa kuda kuti zvinhu zviri pachena vanoramba nezvinhu zvakapusa nekuti mukatarisa kubroadcasta kwavo nyuzi dzavo hadzisi neutral muno muzimbabwe tine problem yepress censorship inenge iri muno muzimbabwe nekuti kubroadcasta kwavo kuine favor yezanupf zvakashata zvacho zvinobroadcastwa ndezvekumdc nezvavanelson chamisa vanelson chamisa vati hadzii ikoko vakataura kucongress kuti tiri kuteera vamunangagwa kuti zvinhu zvedu zvifambe kana zvirizvo ngavataurika kuti munangagwa ari kutiuraya nenzara ngavazvibuditsewo nekuti ndo zviri pagraund ndatende
zanupf yatadza kutungamira nyika ngaarege chamisa atonge itosora chinetsa chingwa chakudhura zvinhu zvakudhura hapana chiri kubatika zimbabwe iri kurarama upenyu hunorwadza apa vanotishandisira chifimanje apa vanototi kumana tinongokumbira kuti vachamisa dei maita action fast tikwanise kupinda isusu zvedu mamdc titonge nyika nekuti zanupf yatadza for 40 years so hatingatarisiri kuti pachaita change kana zanupf ikaramba iripo so I hope kuti see kati muvhe yenyika ende kumberi tishandisewo mari iri nani tikwanise kudyawo chingwa chakachipa ch50 cents kwete zvekutenga chingwa ne$4 kutenga shuga ne$12 munangagwa atitadza inini ndini moving kufazvinii tichikuda kusakawo
muri seyavo pastudio 7 apo chichi right taivo muchitaura nezvemusambiki mane mozambique apa ma mozambique iri kubhowa zingaiti kudzvinyiriri angofanana zviri kuitika nekusaidi sezimbabwe saka tai muchitsvakatsvaka mumasoko ikoko muchitaurawo nezvavo ikoko zvapishapo
ndonzi chango choto ndiri mapretoria kuona kwangu munangagwa dai aregedza nyika aitadza dai aregedza zvake asiyira vamunangagwa aitadza vambopawo ndinoti wambopawo chamisa amboona zvakamira sei wambobvawo nezvona kufane nzara machemberi munhu wese muzimbabwe ndikuna vachiengwa namunangagwa ya vambosiye nyika i waitadza zvachose
akadini vateerere studio 7 indoitwa Brian from Chiredzi ndikusouth africa kucape town dezvichiita chaiko chaiko purezidendi vamunangagwa ngavambobvawo pachigaro kutiza kubva kuzimbabwe touya kunze kuno kusouth africa kushayiwa mabasa tine madegree tine madiploma but mabasa haasi kuwanikwa saka chenji chaiko chaiko from paona mugabe chaiko chaiko haisi kuonekwa hapana progress muZimbabwe kana. Hamuna kagwatoradza kuti he is a failure. Vakatokonewa. Chinja wagona chete kubvisa mugabe pachikara. Ndio chinhu one chanoti vamuna kagova kagona ipapo. Deva bvisa vazva kuti haano tabvisa zvotungamira vakazvigona. Vapawo mhuri yokwashamisa kani. Vambofambawo vashamisa tione kuti vakamira sei. Of course vashamisa vari kushoreka nezano PF nokuti vaita sekuti munhu mudiki pamakore chimiro chavo one sekuti munhu mudiki but papfungwa chako chako vashamisa vanoratidza kuti vari mberi chaizvo chaizvo. Hatisi kutongwa nepfuti, Zimbabwe haidi kutongwa nepfuti, Zimbabwe haidi kutongwa nekuziva nyaya yehondo kana kuti chii. Onai zviri kuitika muZimbabwe since vabvisa mugabe. Zviri kungonetsa, zviri kungodhura, vanhu veZimbabwe vari kuchema. Taneta mhani, nesu toda kuuya kumusha mhani, tiri kutambura kuSouth Africa kunoku. Toda kuenda kumusha, kundoshandira kumusha. Vamunangagwa havagoni, vakonewa.
Vanga vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asine chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu mapfupi uye mwedzawo kutiudza kuti munyika zvinhu zvingagadziriswa sei kuti zvifambe. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeDR Congo inoti 30 evanhu vafa, vamwe 200 havasi kuzikamwa kwavari mushure mukunyura kwechikepe munyanza yeMai Ndombe iri kumadokere kwenyika. Meya veguta reInongo vaudza vatori venhau kuti ruzhinji rwevanhu vange vari muchikepe ichi vange vari varairidzi vange vachibva kunotora mari dzavo dzemuhoro. Munhu mumwe chete ari kuzikanwa kuti afa mushure mokutengenyeka kwenyika kumabvazuva kweperu padyo nesango reAmazon. Kudengenyeka uku kunonzi kwaita 8.0 pachikero cherekta chinopima kudengenyeka kwenyika. Chirongwa chakatangidzwa nevaimbove mutungamiri weAmerica vaBarack Obama chekuisa mufananidzo waamai Harriet Tubman pamari yebepa $20 yemuAmerica hakuchaitwa gore rinouya asi pamwe muna 2026 vaDonald Trump vabva pachigaro. Gurukota rezvemari vaSteve Mnuchin vakaudza paramende kuti chikonzero chehurumende chokunonosa kuparurwa kwemari iyi ndechokuti vanoda kugadzirisa mufananidzo waamai Tubman kuti zvigozhere vanodhidha mari yenhema. Vezvematongerwo enyika vanoti nhano iyi haifadzi vanhu vatema vari muAmerica uye zvikuru inoshora vanhukadzi sezvo pasina kana munhu wechikadzi umwe chete zvake ari pamari yeAmerica.
May Harriet Tubman vanga vari mu African American actually zvingato va interesting kuvateereri venyu kuti ku Washington DC nekuMaryland dzaiva nzvimbo dzaiva nema slaves nguva yekare. Saka Harriet Tubman pachake akatozvarwa ari muslave, kana zvichimeka sense kuvanhu kuti vabereki vavo vaiva maslaves. Saka vana vese vaizvarwa nemaslaves vainzi chii, ipropati yemuridzi wemaslaves wayo. Mukukura kwavo vakazotiza vachibva vaenda kuPhiladelphia, vakazodzoka vachida kubuditsa mhuri yavo muunhapwa, yakanga yasara muunhapwa. Vari papo ndopa vakasangana nevamwe kuma1850s, ndopa vakasangana nevamwe vairwisanisa nezvekuda kuenda slavery anonzi maabolitionist, so inonzi abolitionist movement. Saka ivo tinovaziva because vaiva munhukadzi akanga achirwisanisana neslavery. Pakazotanga civil war. Saka civil war yemuAmerica yakanga iri hondo pakati pemastates anga nemaslaves vachida kuti slavery irambe ichienderera, nemastates akanga achiti aiwa kaslavery ngaichipera. Saka ivo vakashandira yatinoti Union Army. Union Army ndo vaiti tikuda kuti slavery ichipera. Saka vakaita basa zhinji rekuti kurudzira kuti upenyu hwevanhu vatema vemuamerica hunge huri nani. Ndiko kusaka tichiziva nezvavo uye vanhu vazhinji vachivarumbidza.
Vanovarumbidza ndivanani uye vanoda kuvakudza nenzira ipi?
Harriet Tubman ari mumapoka akasiyana-siyana. Ndevanomuita kurumbidzwa mucommunity yemaafrican americans, asi anyone watingati ari progressive thinking vari anti-slavery, kunyanya vanhu vanoona kukosha kwevanhukadzi, iva vese vanovarumbidza. Kwozoitawo vanhu vanofarira nyaya dzekunzwa kuti ivo vakatiza sei musungwa. Pavakatotiza, kune newspaper rakatobuditswa kuCambridge richiti tiri kuofa $100, yekuti panguva dzino it's almost $3,000 kune munhu anenge avawana akavadzosa kwatiri. Saka vanhu vanga vachitarisira kuti vaHarriet Tubman vachaiswa pa-$20 bill, asi zviri kunzi vari kushanda muhurumende yavatrump vamanchinery amene matavo ezita ravo zviri kunzi ndo vari kumberi kwekuramba kuti zviitwe kunguva ino.
Chikonzero chingava chei kuti hurumende iripo irambe kuisa mufananidzo waAmai Tubman pa-$20 bill?
Zvinhu zvacho hazvisinyatsobuda pachena, asi vari kuti tiri kuda kugadzirisa kuti pasazova nenyaya dzecounterfeit kuti vanhu vanenge vogadzira ma-$20 efake. Saka tiri kuda kuti mufananidzo wavo unyatsogadzirwa tigoisa security features akakwana.
Izvi munoona sokuti zvingadzikisa uremu hwaAmai Tubman here?
Tiri kuona sekunge hazvidzikisa uremu hwavo, asi kuti kuda vanhu vanogona kuona sekunge iposition iri kurakidzwa nehurumende kuti havana basa nevakuru vanoremekedzwa muAfrican American community. But I think legacy yaAmai Harriet Tubman yakazvimiririra zvokuti nyaya yekuiswa kana kutoiswa kwavo pa-$20 bill handione zvichinyanyisa kuchinja maonerwa azvinoitwa. Asi vanhu vari kutiwo inogona kungori nyaya yesexism nekuti hapana vakadzi vazhinji vari mufananidzo yavo iri pamari.
Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Chipo Dendere vari parunhare neStudio 7.
Chinhuwani chandinofarira pero ndechekuti werifeko nenge wakapfeka chero, ukatenga kana sheke mupero anoziva ndiani pamwe njerasi watineta. Chinhuwani chandinofarira pero ndechekuti werifeko nenge wakapfeka chero, ukatenga kana direzi mupero anoziva ndiani pamwe njera ofura wichi. Ungade tira usipula usimukira kumunasi ariko kubudasi, ungade kuborote usimure usanyare tinosangana kumbare, nekuti chisaru chemumwe chicha chemumwe saka nongesa nechigunwe. Ungade kuborote usimure usanyare tinosangana kumbare chinango chita ulani yaitikwa na chekichani ini pupa pozishani zvimwe unoeseso yabvasinaporo.
Sezvo nguva yedu yapera, rega chimbotarisa zvanga zviri munhau. Bato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti rinotarisa kubudisa mafotoro aitwa pakongresi yavo pakati pa10 na12 mangwanani anhasi. Mudhumbi wavadhumiso Dhavengwa unotarisirwa kusvika muBulawayo mangwanani ano. Hurumende inokurudzira vanhu nemakambani kushandisa magetsi zvishoma. Tasvika kumagumo echirokwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichitimosfera zvakanaka.
soku isikati.